manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka la tereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 28/2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndataurwa nehigh court ndozvakumira. Asi zviri kuti izvoni takamira president secretary akasukwere kuti aiwa pasipo pakaita mutaka.
Dare repamusoro soro rinorasa chikumbiro chevaimbo vegurukota vasevhi yakasukuwere chekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika.
Ndovane zvese izvozvo kana makaudzwa saizvozvo ari kutyisidzira vanhu saka vanhu havana ari kugare vari kutoshungurudzwa zvikuru sei mamwe madzimai ekubhikita west afikito wachinzo uyai kuwadhi kwangu.
Vagari vekubhikita pamwe nevebato reTCCC vochema nerekuti mirizhonga iri kuwedzera munyika pamberi pesarudzo dzegore rino. Vamwe vagari vekumakonde vanoti vave kutarisira kunhengo yeparamende yavachasarudza kuti ikwanise kuvawanisa mvura yakachena sezvo vave kunwa mvura pamwe chete nezvipfuwo zvavo. Makundano e-2023 Vitality Netball World Cup atanga nhasi mangwanani, Zimbabwe ichikundwa neAustralia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro rarasa nhasi chikumbiro chevaimbo vegurukota rehurumende vasevhi yakasukuwere chekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Godwin Mangonja anoti panyaya inotevera.
Vakasukuwere avo vaida kukwikwidza vakazvimirira vakakwira kudare iri mushure mokunge dare electoral court ravarambidza kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika zvichitevera chikumbiro chainge chaitwa navalovedale mangwana vezanu PF. Asi vatongi vesupreme court vanoti justice kuvava justice bunu najustice chatukuta varasa chikumbiro chavakasukuwere vakati vachapa zvikonzero panguva inotevera. Rimwe remagweta ava mangwana vaedlim Baiwa vaudza Studio 7 kuti vanotambira mutongo wedare vachiti chikumbiro chavakasukuwere change chagara chisina maturo.
Saka tinofara zvikuru chidaro guru rawirirana nesu sekugara kwatanga zvinoita kwakutanga.
Asi vange vakamirira vakasukuwere pasarudzo kana kuti chief elections officer amai Jacqueline Sande vati vachatora matanho ekuti vakasukuwere vapinde musarudzo idzi kusanganisira kuenda kudare reconstitutional court.
Ndataurwa nehigh court ndozvakumira asi zviri kuti izvoni takamira president secretary akasukuwere tiri kuti aiwa pasipo paperera mutambo.
Asi vamubayiwa vaudza studio 7 kuti vakamirira kuona matanho achatorwa navakasukuwere uye vati vane chivimbo chekuti hapana danho richatorwa rinokwanisa kumisa mutongo wanhasi.
Saka tinovimba kuti mutongo waya apa mutongo unobata vakwikwidzani vese panyaya iyi uye hakusisina zvekare mumwe mukana wekuti ungatorwe navakasukuwere mukana ungange uchikwanisa kuzomisa kushanda kwejudgment yehigh court.
Masvondo maviri apfuura electoral court yakapa mutongo wekuti vakasukuwere vamire kuzvitora semunhu achakwikwidza musarudzo dzegore rino uye rikati Zimbabwe electoral commission haifaniri kuisa zita ravo pagwaro reva vavoti. Kana vaka sukuwele waka sabudirila pane zvavari kuronga kuita. Zvinoreva kuti panenge paine vanhu gumi nemumwe vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika, kusanganisira vaEmerson Mnangagwa veZANU PF, vaNelson Chamisa veCitizens Coalition for Change, pamwe navaDouglas Monzora veMovement for Democratic Change. Zvichakadaro, CCC nhasi yaenda kudare pamusoro-soro reSupreme Court ichipikisa mutongo wakapiwa neElectoral Court kuulawayo nezuro wekurambidza nhengo dzayo dzese mudunhu reulawayo gumi nembiri kukwikwidza musarudzo dzeparamende. Nechikonzero chekuti dzakaendesa magwaro adzo kunomination court nguva dza 4 PM dzadarika. Izvi zvatsinirwa negweta renhengo idzi vatina Sherunganga, avo vati vane zvikonzero zvisere zvavaudza dare kuti ritarise kuti rirase mutongo weElectoral Court.
Saka iko zvino taita appeal yedu tikareza magrounds yedu anosvika ku8 tichingoreza same issue yekuti no judge rakarasika kana rakakanganisa nekuti nyaya iyi yangati yakadismiswa nemapointedimen yedu atakareza.
Vaenderera mberi vachiti zvavaita nhasi zvinoisa parutivi mutongo weElectoral Court kudzamara nyaya iyi yanzikwa neSupreme Court.
Saka ndo zvinhu zvatokutaura kuti mutongo uyu patango apila tatosuspendwa decision yechi High Court yakapiwa nezuro.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzai kadzere vaudza Studio 7 kuti mitongo yapiwa nedare Electoral Court mukati memazuva maviri apfuura inosuwisa vana veZimbabwe.
Tikandezvekuti matare akuita sekuti iwo ndiwo ava kutovhota pane kuti vana veZimbabwe vasarudzire muno vanoda.
Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende nemakanzuru musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Vagari vekubhikita pamwe nebato reCCC vari kuchema nerekuti mirizhonga iri kuwedzera munyika sezvo vari kushungurudzwa nevavanoti ndevebato reZANU PF. Godfrey Mangunja, Godfrey Mutimba muchandiregerera anoti panyaya inotevera.
Bato reCCC rinoti imba yemumiririri wayo kuSt Mary's kuchitungwiza vaBrighton Mashindu yakabhombewa apo vamiriri vayo musarudzo dzekanzuro vaviri kushamba vakamuka padzimba dzavo pakaiswa zvivaka zvemabhokisi ekuviga vafi. Mambo Munyaradzi Mukanganwi vanonzi vari kubanikidza masabhu pamwe nevagari kuenda kumisangano uko kwavanoudzwa kuti vanenge vasina kumanikidza vanhu vava kutsigira ZANU PF vachatorerwa mabhuku avo uye vomiswa kutambira mihoro yehurumende yepamwedzi. Sabhuku vanhu kwavo vaRichard Mukari vanoti vari kumanikidza kutyora kodzero dzevagari namambo wavo.
Isusu semasabhuku tive local government hatitobvumidzi kutsigira whichever side. Kana munhu akangouya achida kutaura zvinhu kuvanhu tinodana vanhu voungana otaura zvaanenge achida, ndo mutemo manje. Ndinongoda kuti ndinomuudza kuti zvaakaita iye kana achiri zviri pamutemo unofanira kundisamona taenda kukoti kana kuti wherever kune zvomutemo.
Izvi zvatsigirwawo nasabhuku Ziputu vatakura Ziputu avo vasingaoni asi vari kushungurudzwawo nenyaya imwe chete iyi. Umwe mugari wekubhikita amai Viola Mapurisa vanoti zviri kuitwa nemadzishe kutyora kodzero dzavo dzekusarudza vatungamiriri vavanoda.
Ndovane zvese izvozvo kana makaudzwa saizvozvo vari kutyisidzira vanhu vagomba famba navamukanganwa vachikera kumasure. Saka vanhu havana rugare vari kutoshungurudzwa zvikuru sei mamwe madzimai ekubhikita West akutotorwa achinzi huyai kuwadhi kwangu vachiitiswa musangano mande chipiri chitatu china vozonzi muungana pabranji. Vanhu havana rugare vari kushungurudzwa zvechokwadi.
Vanoona nezvesarudzo kupusi mubhikita vaJohn Mpanduki vanoti bato riri kutonga riri kushandisa mambo mukanganwi kuti riwane rutsigiro zvechisimba.
Ichokwadi sevagari vebhikita vari mudunhu ramambo mukanganwi tiri kuona mambo vachivhundutsira masabhuku vachiti kana mukasatsigira ZANU PF nokubvisai mudunhu. Izvo takazviona vakaita dare ravo vakasimudza mamwe masabhuku vakavavhundutsira vachiti varegedze kutsigira CCC uye kutaura nhengo dzeCCC.
Mambo Mukanganwi varamba kuchipadivirawo vachiti havatauri nenhepfenyuro yeStudio 7.
Mutori wenhau wechi weStudio 7 izvo yeStudio 7 Bodoro.
Mutauriri weZANU PF Masvingo vapepuka chiwewe varamba kuti vari kushandisa madzishe nemhirizhonga kuti vawane mavhoti.
Isu hatishandisi madzishe kutsvaga rutsigiro nokuti tine bazi redu rekomisariati rinoita basa iroro rokutsvaga rutsigiro kubva kuvanhu. Isu seZANU PF tinoremekedza zvikuru basa remadzishe uyezve atirambidzi madzishe kuuya pamisangano yedu.
Bumbiro remtemo wenyika rinorambidza madzishe kuti aite zvematongerwo enyika. Zvichakadaro, bato reTPC rinoti ndengo dzaro nhatu dzakarwa nevatsigiri veZANU-PF nezuro kwaGutu. Munyori mune zvisarudzo kuti TPC maGutu Valoid Mufudze vati vatsigiri vakakuvara uye mapurisa ari kuramba kusunga vari kuvarova.
Tiri kuona kuti mhirizhonga iri kukonzerwa nevatsigiri kana kuti nevatungamiriri veZANU-PF maGutu iri kuindirira mberi. Zuro chaii mayuti TPC anoti Ezekiel Werekwere, David Mushuriwa naMulovalengi vakapambwa nevatsigiri veZANU-PF pamaungwa Business Center vakarohwa zvakaipisisa.
Mutauriri wemapurisa Masvingo Inspector Kudakwanya Dhewa vati vange vasati vatambira nyaya iyi muhofisi mavo nekudare vange vachida kubata mapurisa ekwaGutu.
Taiticheke neGutu yacho.
Asi veTPC vanoti mapurisa ari kuramba kusunga vebato reZANU-PF avo vanenge vaita mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchida kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vemauto vanochengetedza mutungamiri wenyika ePresidential Guard vemutungamiri weNiger avo vakapidigura mutungamiri wenyika vaMohamed Bazoum svondo rino vazivisa panepfenyuro kuti chero kupindira kwemauto ekunze kunga kuti vamudzore kuchakonzera mhirizhonga. Mukuru wemauto aya General Abdurrahmane Tchiani vakabuda paterevhizheni yenyika semutungamiri wedare riri kufanira kutungamira nyika kubva pakabvutwa masimba. Mukuru wemauto munyika General Abdul Sidko Isa nezuro vakazivisa kutsigira kwavo mauto akapidigura hurumende zvisinei nekuchema-chema kweveruzhinji. Mutungamiri wenyika yekenya vaWilliam Ruto vakasangana nemutevedzeri wegurukota reAmerica mubazi rinoona nezvemari dzinoshandiswa nevanopfurikidza mwero pamwe nekusorwa kwemari idzi vaBrian Nelson kuMombasa. Chimwe chezvinangwa zvavaNelson ndechekuona kuti kubuda kweMoscow muchibvumirano chechikafu cheBlack Sea Grain Initiative akukuvadzi nyika dzemuAfrica here. Vamwe vagari vekumakonde vanoti vave kutarisira kunengo yeparamende yavachasarudza kuti ikwanise kuvawanisa mvura yakachena sezvo vave kunwa mvura pamwe chete nezvipfuwo zvavo. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Makonde rimwe rematunhu anonyanya kupisa zvekuti rinogara rine dambudziko remvura nguva dzakawanda. Vagari vemudunhu iri vanoti vane matambudziko akawanda anosanganisira kusagadzirwa kwemigwagwa, zvikoro nemakiriniki zvishoma. Asi vanoti dambudziko guru ravainaro nderekushayikwa kwemvura sezvo kuchinaya mvura shoma asi kuchizopisa zvakanyanya. VaIshmael Karemba avo vanobva kuGamburi vanoti dambudziko remvura ndiro dambudziko ravanoziva kubva vachikura uye rwendo runo vave kunwa mvura yemumadhamu munonwa zvipfuyo zvavo.
Saka vanhu ivavo vakutorarama panguva yakaoma zvekuti vanenge vachinochera mvura 10 kilometers vachinochera murukomo rwekunwa mombe vachiita zvekutofukura futi mufuku pasi. Pamwe nevanhu panenge zvichimwanawo nemombe nembwa nezvinhu zvemhuka dzemusango. So vanhu vekumakonde vatori pangu ya koma, vatori na kana mvura ya kutuwa anui, kuti vagari chakana.
Izo sinotigiri wanemwe mugari, uwe kwa chakobora, va David Jari, avanoti kwa chowe ne timu ye nabu, ino davizu wakuti redu ocha, nekuda kweru vara uwe mvura, ino nui wanevanu, pamwene muka mudunu iri.
Ea, kukana kuru kumakumbu kunu tuwe redu ocha football club.
Vacha wanda makipa lekunyanga vanoti vakuru vakanga vaona pavakati mvura inanganga sezvo vari kurarama neraki nekuda kwemvura ine tsvina yavanonwa. Mumiriri wemakonde muparamende uye vari mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakaine faradza vanoti vakamboedza kuchera zvibhorani gumi nezvinomwe asi zvakashaya basa sezvo vakatadza kubata mvura kunyange vainge vachera mamita zana nerubatsiro rwakabva kuDistrict Development Fund kana kuti DDF.
Kuchakogura kutakanodzira mabhohozi anokwana kuita 17 neDDF achiramba kubudisa mvura nenyaya yevhura racho reikoko hakuite mabhoho mabhoho unotomabata kuma 200 meters ndokuti ubate mvura.
Vaparadza vanoti vanhu vanotarisira kumumiririri wenzvimbo muparamende asi vachisiya kanzuro iyo yavanoti haishande kurerutsa mutoro wevagari.
Saka asi mhosva dzese dzechipo kuna MP kuti vanhu vazive kuti no, this is a national road, it's a national project inoitwa nebasi rehurumende aya marodzi ndeekanzuro anofanira kuitwa nekanzuro vamwe vazhinji havazvinzwisisi izvozvo. Ende makandela zaacho anenge asingaite vanofanira kunge vachiita basa rewadzira urauri uri kandela.
Vasibarashe zvihambe vezanupf vachakwikwidzana navanoyo chigere veCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vanoti sezvo vari sachigaro wekanzuro yemakonde vachashandisa ruzivo rwavo mukanzuro kuwanisa vagari vekumakonde mvura mumatangi panzvimbo dzakaita sezvikoro nemakiriniki. Vachigere vanoti muroma uzaririri nerwizi vachiti nhengo dzebato rezanupf dzakatadza kugadzirisa dambudziko remvura kubva kare.
Mvura kumakonde yakagara ichinetsa zvokuti vaparadza kuti vangati vakatadza kuigadzira ichokwadi. Takakura mvura yaiva nani asi iko zvozvo yaawezi zvokuti zvoshuwa mhuka nevanhu vari kunwa mvura imwe chete. Nzira esosi yemvura yatinoti kana pakagadzirwa riri dhamu pachaita mabazi pombi achapomba mvura kwoitwa matengi emvura yekuti padunhu rega rega panenge paine nzvimbo yavanokwanisa kuwana mvura yakanyatsochengetedzeka, meaning kuti sei yakafiutwa zvakanaka yakaiswa mishonga makirorini.
Mukuru mubazi rezvedzidzo yepasi nepamusoro mudunhu rematonaland west vaGabriel Mumba vanobvuma kuti makonde rimwe rematunhu rine vana vasingabudirire zvakanyanya pabvunzo dzeO level sezvo vadzidzisi vasingade kuenda kunzvimbo iyi nekuda kwekusaririra kwayakaita.
Hapana district isina mabackward yayo, ebackyard yayo. Kune nzvimbo dzichakavharirwa nevanhu dziri bekward, take Kariba, take Urungwe, Mishaka, kwese kune nzvimbo dzakangodarodaro. This needs a lot of verification.
Vaparadza vanokurudzira wese achakunda musarudzo kuti asunge dzisimbe uye kuti ashande nekanzuro nevabereki pamwe nemapazi ehurumende kuti nzvimbo yemakonde ibudirire sezvo yainyanya kusaririra kumashure munyaya dzebudiriro kana kuti development. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Makaterera ku Studio 7 anemi muchirongwa ndini Evans Zininga. Makundano e-2023 Vitality Netball World Cup atanga nasi mangwanani. Zimbabwe ichisimudzira makwikwi aya nekukundwa neAustralia. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Majems eZimbabwe nhasi mangwanani avhura musangano wemakundano eWorld Cup aya nekurohwa 8:30 ne Australia mu Cape Town International Convention Center. Australia ndiyo iri pamusoro-soro murongwa wezvikwata pasi rese, uyezve ndiyo yakatora mukombe World Cup uyu kakawandisa kudarika zvikwata zvese pasi rese kanove kagumi nekamwe chete. Zimbabwe iri pachinhanho chegumi nenhatu pasi rese, uyezve kugonesesa kwayakaita World Cup kusvika pachinhanho chechisere muna 2019. Pavakambosangana makore mana apfuura, Zimbabwe yakarohwa 73-37. Muongorori wezvemutambo vaFraser Magombo vanoti nhasi zvanga zviri pachena kuti Zimbabwe inorohwa.
Zimbabwe yagona zvayo kutamba, but timu yanga ichitamba nayo itimu inogonesa, inotoremekedzwa muodi mese kuti ndo number 1. Asi Zimbabwe haina kutadza zvayo kutamba, but yakundwa nenyaya dzeexperience pakuti iyi number 1.
Zimbabwe mangwana iri kusangana neFiji ichipedzisa mitambo yayo yegungano regroup A netonga nemusi wesvondo. Mutsigiri wemaJames muzare mesi kudzedzereka vanoti maJames anofarira kugadzisa matambiro avo pagedhe kana vachida kukunda mumitambo inotevera.
Ngavagadzise panaga akwanise kubuda, then kozoti madefenders mabhora afanira kuti 1-2-3 kubva pasenda renda pana waharobva rati mugedhi 1-2-3 mugedhi 1-2-3 mugedhi.
Mbomwe mutsigiri wemaJames vaEdmore Mutema vanoti vachitarisa matambiro aita maJames nhasi vane chivimbo kuti vanorova Fiji mangwana.
Vasikana vedu vanga vane power, asi chikwata chakatamba nacho chikwata chihombe cheAustralia ichi. Nepower rataona rine vasikana vedu ava nevaramba vakadai nemutambo wamangwana weFiji uyu tinotarisira kukunda.
Fiji yacho yarohwa 56-51 netonga mumutambo wavo wekutanga uyo watambwa nhasi zvekare. Zvikwata zvitatu kubva mugungano rezvikwata zvina iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano aya. Mune mimwewo mitambo yanhasi, New Zealand yazvambura Trinidad and Tobago 76-27. Kozotiwo Uganda yarova Singapore 79-37. Zvichakadaro makwikwi eWorld Cup yenhabvu yevanhukadzi iyo iri kuitirwa muNew Zealand neAustralia, nhasi vavakidzani veZimbabwe veSouth Africa vaita mangange 2-2 neArgentina mushure mekunge vambotungamira 2-0. Nigeria yakasimudza pasi rese nezuro yarova Australia. Mune mimwe mitambo yanhasi, China yakunda Haiti 1-0, England ichirovawo Denmark 1-0 zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye zvemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau zedu.
Makateerera kuStudio 7 tiri muWashington DC.
Gigi was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino chatinokupai svondo rega rega musi wechishanu. Nhasi tine hurukuro nemuimbi wechidiki anonzi Farai Maunganidze, uyo anoimba nechikwata cheMaunganidze Brothers vari kuBulawayo. Vakomana ava vanorova musambo wechitendero gospel music. Ngatinzwei hurukuro yaaita neStudio 7.
Gitare na ya diki kwa hii gospel music.
Maka zitanga rini zima gitare?
Kutanga 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 chaigo na katanga last year 2022. Kutubo imba, kutubo imba, chakatanga kani chaigo.
Chakaku sunda hivu timupinde muma gitare chi?
Zili chaigo, kisunda kuzabu chara, chakatanga nako chakatanga church. Kutubo tanga kisunera oma song, kutubo imba wakande uze church. Ndiyo kati, pasi mbara kiambe
Imbuya imuturovere opano vanokubata ikupi
mbanzi yedu chekutanga inowanika pa YouTube ile vanoiwana pa maunga ridze brother tinova phone number mavira anichadaidzira nekutanga ndo yangu inini sarai maunganidze inoti 0784067837 pane ini vanga anobhilazara maunganidze inoti 0774 170524
chindi pai imwe chete ya muno da kutibude na yomu dariro
nda isai songu inoti andina wangu
andina wangu
yore andisha na kutibude na yomu dariro andina wangu
andina wangu andina wangu uinika andina wangu andina wangu andina wangu andina wangu uinika andina wangu andina wangu vanhu vazhinji vanochema chemaka andina wangu andina wangu vanhu vazhinji vanochema chemaka andina wangu andina wangu inisa Kambira mule baka andina wangu andina wangu mimi shamu kambira mule baka andina wangu andina wangu kwa siji panatenga inika andina wangu andina wangu kwa siji panatenga inika andina wangu andina wangu Andina wangu uinika Andina wangu Andina wangu Andina wangu Andina wangu uinika Andina wangu Andina wangu Makarilo enyu Takamira usiku Samuro chema Andina wangu Makarilo enyu Takamira usiku Samuro chema Andina wangu
Nako kambo kanonzi handina wangu kakarowa nemaunganidze brothers mabva manzwawo hurukuro yataita nafarai maunganidze mumwe wevakomana vekwa maunganidze anga ari parunare kubulawayo nestudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare esvondo rinouya zvakare musakanganwe chirongwa chelive talk nasi manero anotiri kutarisa gadziriro yesarudzo iri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika pamwe nenyaya dziri kumatare pamusoro pesarudzo Tabata shika kumagumo echirongwa chedu chanasi anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC ndokusiyai mwina Gibbs Dure achikupa chirongwa cheisindevele
Soko isika tisenda baku VOA.